A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 2nd, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when the world and Zimbabwe are having a campaign, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are urged to speak out about different forms of abuse. What are your views on the issue?
And to join our discussion, we invite you to do that. You can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe china chega chega.
Ole sine lobo mama alobes fazani. Ikola pesilangana kona kule inkundla sithi asihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com. Loba njalo ku www.voashona.com. Loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget, we are also live streaming right now on all our Facebook platforms. So join in the conversation. You can please go to VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele Facebook page. And if you haven't liked us yet, go ahead and like us now and join in the conversation. Welcome again. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when there is a worldwide campaign, and in Zimbabwe as well, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are speaking out about their different forms of abuse. What are your views on the issue, PJ?
And Marv, there are currently various campaigns throughout the world, including Zimbabwe, encouraging women to speak out about the abuse they have faced as a healing process. One such campaign is the hashtag MeToo campaign that has seen mostly women celebrities, including Lupita Nyong'o, sharing about the abuse they faced in Hollywood.
And it's not only Hollywood, PJ. I've also seen some of my friends who are on Facebook who are Zimbabwean actually, you know, carrying that hashtag MeToo, meaning that they've also been abused. So that's what we're going to be looking at today. We're really opening up the lines. We want you to chime in. We want you to come and join us in the conversation. There are, however, also such cases of abuse being faced by women in both the urban areas, PJ, and the rural areas. And that's what we want to look at, that, you know, some of these things that happen, we take them down to culture. I think we discussed earlier on that we have to find a balance between the Western and the Zimbabwean culture.
Yes.
That what do you, you know, label as abuse according to our own culture?
Yes.
And now we're living in the Western world, but, you know, we also practice our Zimbabwean culture. So we are going to be looking at some of those things. Over to you, PJ.
Yes, and there is also in our culture the chiramu part of it that comes into play. And even in public places like the public transportation, where someone is really squeezing you between them and
There's so, nothing you so can many, do. But,
so
know,
many things can happen.
Yeah, issues have come in there where people are saying, no, that's abuse.
But that's abuse,
sometimes it's unintended. And like I said earlier on, we have to set certain boundaries around ourselves. Because if you're not taught to speak out as a woman, some things that are actually abusive, you may not recognize them as abuse. So those are some of the issues that we're talking about today.
Yes. Sesi divana uhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapha ke esikhangela khona sihlaziya siphana amacebo ngenhlupho lezangikhathazi ezidibana labo mama empilweni lamhlanje sikhuluma ngikhathaze nizangikhathazi esidibana lazo lapho sisemsebenzini lalapho sisezindlini ezokuhlukunyezwa kuyini sibili ukuhlukunyezwa kwabesifazane ukukhangelelwa phansi ukungaphiwa inhlonipho njengomama kungaba kusemsebenzini kungaba semulini ikakhulu singakhangela even esikweni lakithi uzabona ukuthi amasiko ayevele encindezela omama abesilisa yibo kumele bakhulume lapho nxa abantu bebuthene owesintwana njengoba ekhulunywa ukuthi ngowesintwana kodwa wena ungusungumama kumbe inxenye usungugogo nginje ngingaka nginje nginje kodwa bakubiza ngokuthi ngowesintwana yikho konke khona lokho yikho esikukhangelayo lamhlanje kulo mkhankaso okhona emazweni womhlaba okugoqela khona lapha laseMelika abalingisayo ama-actors kumbe ama-actresses abase-Hollywood lapho abasungule umkhankaso nalowo ukuthi hashtag Me Too campaign lapho abakhuluma khona ngeze ngokwabehlelayo bona ngokwabo ebehlukunyizwa emsebenzini ngabanye abesifazane kumbe ngabesilisa kuyini sibe sibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhangele ngasemsebenzini yizo izinto esifuna ukuthi sikhulume ngazo ukudlala ubusibali baningi sibili ababa labantwana labo sibali babo ebehlukunyezwe ukuhlukunyezwa ngezinye indlela ukuthi usibale uyavunyelwa ukuthi akubambe ibele uyavunyelwa ukuthi akuqabuchi konke khona ukuyana kukhokhelela ekuthini lo usibale abe inguhlukunyezweyo ikuphi sibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhangile esemsebenzini kumbe lasangekhaya lasemulini ukuthi no ikuthi no angikufuni lokhu owesilisa kumele abekwazi ukuthi yena nxa ngithe no kumele ame khona lapho angayiphambili singakaqhubeki ngohlelo lethu wothani sililethele ingxoxo enziwe ngenye intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 ekobulawayo unompumelelo moyo labantu labayisifazane bakobulawayo
ela sport mangazana ukuthi ungabanjwa kuhle kwabomama emsebenzini ngikubona njani kumbe selike la ukubona kwabanye kusenzakala
yeah esisakubona kusenzakala sibili okunye kungama experience lakhe saba nawo okunjengokuba xa kuyukuthi ungumntwana omncane ufundile kumbe uyathena kulo bhosi wakho kwesikhathi sidana lapho kwentwini abangomama babefuna ukuthi betshone bekudyothela phansi ungathola ukuthi bayathona bekwenzela umoya omubi emsebenzini abanye bayakufakela nalo ukufakela ngenxa yokuthi yabebona ukuthi wena uyaphumelela kulani lokuthi nxa kuthi sakhuluma kubomama kakhulu okunye futhi singabantu abangomama kulokuthi siphakamisane siyadonsela naphansi ekutheni nanko ngingumuntu ongumama ngingumntwana omncane ngingumntana wakho ngingunawakho ngingusisi wakho akulaspect emsebenzini iyangenzisa ezinye izinto lawo obonayo ukuthi owakho umntwana ngekumina okunye sihlangana lakho njengabomama kodwa nje labo baba nje ukuthi khona khona ukwehlukanisa kwama-languages omunye abe vela ngale esindebeleni omunye vela esishoneni omunye vela ngale sesisuka singasami azwisisani ngenxa yokuthi lo laloya befuna ukukhuluma ngeyakhe language, lo laloya bebeliva okwakhe yena akhuliswa ngakho. So kusuka kugcina ungasahlangani ngenxa yakho nokugcina ungasabi nokuzwisisana emsebenzini ngenxa yokwehlukana kwelimi lwethu.
Kungalungiswa njani khonokho?
Lokho kungalungisa ngokuthi angazi, kodwa mbeningathiwa lathi nje njengabantu singafunda ukwazi ama-languages amanye abantu, sifunde njalo ukuthi ukwazi omunye wakho osebenza laye ukuthi hhayi unje unje. So lawo ngendlela lalawo ungami engathi ngathi ekhuluma lokho lawo okhulume lokho, kodwa sizama ukuthi lihlanganisane lizwisisane kuze umsebenzi ohambe.
Sechona edonselwa phansi, sechona ekhitshwa entweni ezingeni xa kungabuya amaxesha okuthi bakhule lezinto ezokwenza emsebenzini bamvalela phansi. So yikho nje embonayo ngokumindezela kwabomama emsebenzini.
Yeah, those women, they the ladies, they were talking about abuse at work, mm-hmm. especially at workplaces. You can be abused by a male boss or a female boss.
Mm-hmm.
Male bosses, most of the time, they are looking for sexual favors, and you won't get any promotion or any perks that you are supposed to get from work if you say no to their advances.
Mm. And so how are they handling it?
They are saying you just have to say it out. You say out whatever abuses that you are going through, and you should be able to have the
stamina, or you should be able to speak out.
To speak out,
I think maybe abuses. This is the same thing that we're seeing happening here, where they are having this hashtag #MeToo.
Me Too campaign.
To say that don't be afraid to speak out. If you're a woman, don't be afraid to have your voice heard.
Mm-hmm.
But I was watching, actually coincidentally, a video yesterday, Michelle Obama, the former first lady of America, talking about her as being a mother and a woman. And she was saying she was taught from a young age to be able to speak out
mm-hmm.
when things are right and when they are not right.
Right.
But I think, you know, going back to culture and trying to have the Western culture and our own traditional culture, maybe now we have to go back to the drawing board to teach our children to speak out.
Mm-hmm.
Especially the young girls.
Yeah, but the fusion is very difficult. Mm-hmm. Fusing culture and way to encourage her mm-hmm. to speak out, they might turn out to be rude to you too. Mothers.
Yes, you're
so
absolutely
you
right.
really have to be very careful and treading very carefully on those issues.
Yes, PJ. Kune avo vachango pinda mchirongwa. Aiwa nasi tiri kutaura isu pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai, kungave kuri mumabasa kana kudzimba. Asi tiri kunyanya kutaura zvedu nasi kumabasa, nekuti tiri kuona imo muno muAmerica, PJ, mune campaign iripo yakatanga ikoko kwazvakarewa kuHollywood pasi pehashtag yavari kuti ivo MeToo, uko vari kuti ivo madzimai munofanira kuwana izwi renyu, mutaure zvinenge zvamakatarisana nazvo kana zviri zvekuti wakambunyikidzwa kodzero dzako, uyezve kana wakabatwa chibharo kana kungoitwa zvimwe zvinhu zvaunoona kuti izvi hazvisi kuenderera newe. Ndo zvatiri kutaura. Asi PJ ataurawo pakati asika pachivanhu chedu pane chiya chinonzi chiramu. Pane paunozosvike here kuti aiwa chiramu chinoperera apa ndo zvimwe zvatichange tichikurukura nhasi nhare dzedu tiri kuvhura mafone lines edu tiri kuda kunzwa kwamuri nekuti izuva remadzimai kuti mumbotaurawo zvamuri kusangana nazvo saka tichange tiri kutora mafoni akawanda tichinzwa kune nyanzvi uyezve kune misusu imi muri kutiteedzera pangave pari paFacebook kana paInternet kana pai kuti tinzwe kubva kwamuri kana vari paradio ipapo muchidoo kupinda paWhatsApp endai paWhatsApp motumira message mupinde tinzwe zvamuri kutarisana nazvo nyanya madzimai ndiri ipapo PJ rega ndimbochingamidza vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino ndoziva hangu tina trust simba rashe mukanya charandura ari kuti evening makadiko sikumbuzo mulalazi anzi hallo Mhlanga and Company hallo PJ muri kumhoreswa na sikumbuzo kunoko Watson Mugadza ari kuti good evening Mhlanga aiwa Mhlanga ari right Eunice Chamatova Hans Maneru sisi Eunice tichaedza kukufonera itine nhare dzenyu tatombonyora pabepa kuti mufonerwe Kizitangara Hans happy to see you Praxedes Jeremiah after a long time saka mhoresa mukoma Kizitangara vari kuti vari kukufarira yapo Maxwell Dewa Hans hi takawira manzini ari kubva ati feta pinda pachirongwa Henry Ngara hanzi pachipamwe ndofunga vambotiona kune imwe yandaita kuseni yatanga tiri kukurukura nezviri kuitika kuna mukoma Japreza Tawanda Veremu hanzi zviri sei sei iko ikoko tobva tadii paya ndobva tataura nyaya yekumbunyikidzwa kokodzoro dzemadzimai Henry Ngara ari kuti keeping quiet not reporting such cases due to fear or trying to protect dignity, promote more sexual harassment. Women must speak out and report such cases to the police. Media must also take part in covering such cases so that we name and shame such criminals. Mukoma Henry Ngara kana muri kuda kupinda pachirongwa ibva emanyora namba dzenyu mupinde. Nkedisi Dlova ari kuti hi brave manyate hanzi pfe pamadzimai ipapo rumbidzai Zainad nyama yaro hanzi makadiniko tikukwadzisei I like this aiwa sisi rumbidzai kana muri kufarira chirongwa chedu nyorai nhamba mubva mapinda muchirongwa uye vese vari palive feed yedu izvezvi dzvanyai pakanzi share tione takawanda kuitira kuti kana pane madzimaiwo ari kumafacebook page kwenyu anzwewo zvatichange tichitaura izvozvi PJ tinenge tine munyarikani wedu wokutanga tina nyara dzai Mashaya Mumbi makadiko Miss Mashaya Mumbi
Yes, my name is Nyara Zoma, so I'm very well, thank you.
I'm Mavama Go, na manje, Mavama, ita speak out ya tau rwenda abuse, stare nyu ipapa. Saka sisi nyaradzo muri kuinzwa nyaya iri mudandaro ndinoziva kuti mimi munoshanda nevanasikana vechidiki tudzeiwo nezvesangano renyu uyezve mabasa api amuri kuita kuti murambe muchikwenenzvera vanasikana kuti vakwanise ivo kuona kuti aiwa apa ndinenge kodzero dzangu dzaakumbunyikidzwa ndokuti ndiwo madzimai emangwana
mazvita yenyu kuvaneni pachirongwa chanhasi seorganization yetegelife trust tali tinoshanda nevanasikana tichivadzidzisa ivo kodzero dzavo vanasikana vanotanga pamakore iwo anoti 10 zvichiendera kumakore anosvikawo ku24 tichingovabatsira kuti vanzwisise kodzero dzavo kuti dzinomira sei kuti dzimbori chiko dzinonzi kodzero uye zvakamira sei tichitaura nenyaya dzekodzero dzetinoti dzesexual reproductive health izvozvo zvekuti vakwanise kuva ivo vanova kwatingativo kuva varidzi vemiri wavo nekukwanisa kuwana zvatingativo maservices kana kuti zvavanode kuzvidzivira muzvirwere nekuzvichengetedza utano hwavo tichitaurawo futi nenyaya dzekuti vasambunyikidzwe mudzimba kana kuti matinoti mapublic kana kuti maprivate spaces mudzimba kana kuti pajekerere pane vanhu vakawanda saka ndo zvimwezvo zvatinoita tichishanda nevanasikana izvozvo
ndiri kuona muri kutaura imi kuti pane zvamunenge muchivadzidzisa vari kuzvitambira sai vanasikana
vanasikana vari kuzvitambira chaizvo nekuti zvimwe zvacho vamwe vanenge vakatopinda mazviri zvekumbunyikidzwa vamwe vanenge vachingotiwo zvinuta kwavari saka zvinhu zviri kutambirika kutereki tinozvionawo futi tinoshandawo nevakomana neva rume nasa banana menu tinonoti akodzidzana tsikana dzikwanisiki kumikwa kana tisiri kushanda kuti nevarume nevanakomana ne vatinoti ma community leaders kuti vakuru vemunharaunda saka zvinoti kana muchitaura nyaya dzakadai zviveo neyatinoti buy-in kana kuti vanhu vakawanda vainge vachinzwisisa nezvazvo saka tinonoti madzimai akawanda vari kuzvinzwisisa tinoo vana papa nevakomana vari kuzvinzwisisa vekuti vakanga vazvinzwisisa vanotopindwa munharaunda vachitotaura nezvenyaya dzachoni tinoo maleaders kanakuti vakuru venharaunda vekuti kana vachinge vazvidzidzisa vanotokwanisa kubatsirawo nharaunda dzovo vachitonga nyaya idzi kana kutodzidzisawo munharaunda ndikadao kutaura muenzaniso wevamwe mutungamiri vatinoti chief mupakami vekuzvishavani vataishanda navo vataone makore tishanda navo neumwe wemazvisha takatrena saka vakaindira mberi kubatsira nharaunda yavo vakatotanga kudzidzisa vanhu vemunharaunda wamavo kuti vavake dzimba dzakawanda nekuti munharaunda dzedu tinoona kuti dzimwe nguva vanakomana nevanasikana vanongoiswa muimba imwe chete vonzi varare imomo saka ishava vakatokwanisa kutoti munharaunda mavo vachibatsira vamwe vanhu nevamwewo kuti vatakatirana munharaunda imomo madzimai nevarume vachibatsirana kuti vadzidzisa nekuti aiwa zvakaipa kuti mwanakomana nemwanasikana varare munzvimbo imwe chete nekuti ndopa zvinotangira ipapo vana vachizongobatwa chibharo saka tikunoti zvinhu zvinotambirika asi tizvinotora nguva hazvingotanduki panewo vamwe vasingazvinzwisisi saka inyaya yekungoti tinofanira kushanda nemunhu wese
aiwa batai makadaro sisinyaradzo tine mumwe muteereri wedu afo watoda kutaura naye tozodzoka kwamuri hallo sisi Stole
hallo makadenize
aiwa tiri wadi yedu tiri kutaura nemi muri kupi
tiri kwamutare
ehe saka tititaurewo muri kunzwa iri mugango iyi nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai muri kuiona sei kwakamira sei kwamutare
kwamutare kuri raiti nyaya dzekumbundikidzwa kwemadzimai dziri kuramba dzichienderera mberi tichitarisawo magariro atiri kuita mamutare kuburikidza nenyaya dzevanhukadzi vari kushungurudzwa kunyanyanya pabonde nekubatwa zvibharo kuri kuonekwa iri zvinzi imhando yekuenda pamusorosoro tikatarisa mutondo rega rega tiri muno mamutare muri kuonekwa muine vanhukadzi vakaurayiwa vari kubatwa mumasango vachinge vakaurayiwa vakavonotanga varepwa vozourayiwa saka handisi kuziva kuti vanhu zvavari kuonawo tingati vakuru vedu vari kuona zvichiitiko chiri kuramba chichingoramba chichibuda mumapepanhau even munhau zviri kungoramba zvichibudiswa ndifunga mukanyatsokutarisa pane pepa rinonzi manyika posta rinomirira mutare ipepa rinodzinzwa svondo rega rega chishanu chega chega richitarisa nyaya dzinenge dzichiitika munzvimbo mutare hapana svondo rinobuda risina munhukadzi akabatwa chibharo akaurayiwa musango handizive kuti vakore munharaunda mamutare vakutayawo here vamwewo vanhu vavangakati tingati vanomiririra kodzero dzevanhukadzi kuti pangaiswa yatingatiyo security yakaita sei yekuti tichengetedzwe sevanhukadzi unlike vanhu vanozotanga kudaidzira zvakaita mapurisa kuti vakadzi ngavave being doors in time munoziva kune vamwe vanhu vanopedza basa usi kushanda mabasa kwakasiyana siyana vamwe vari kumbundikidzwa uchibva kumabasa vanopedza mabasa achona usiku unozonzwa kuti pane munhukadzi akabatwa pabhasisopa akarepwa akaurayiwa umwe akazobatwa pakati saka ndoshiya kuti mapurisa zvavari muno munyika mutare munomo vari kutadza here kuti vanga vachichengetedzawo munharaunda medu muvewo muine mapurisa anoshanda usiku vachifamba even mumastreet kana even mumataundi handizive kuti takavharitwa here chirongwa chete mapurisa atombonzwa achinzi anoenda panight shift saka mapurisa aya kana achiiswa panight shift vari kushandira here mumaofisi chete vatingakwanisi kufandawo munharaunda nemudzinzimbo dzakaita semabhasistop mudzinzimbo dzakasiyana siyana vachiongororawo nevanhukadzi vanopedzawo mabasa nguva dzino kuti kushanda kwemabasa kwakati siyana siyana hatizirisi tose tinopedza mabasa napo saka zvinhu zviri kutishungurudza tichongorora kuti vanhukadzi kunyanya ndivo vari kuonekwa vachibatwa zvibharo vachiurayiwa saka torega here mabasa pamusaka pekuti hatina vanotichengetedza patinofambawo usiku ende zvakafanira kuti munhu ari kubva rwendo nebhazi unogona kungosvika pabhasistop uchiburuka usiku mabhasistop atinoburukira akasiyana ende zvinhu zvakadai zviri kuitika mutaundi tisingatatotarisi kumaruzevha itori wese saka ndizivo kuti hapanawo here mumaitirwo angaitwawo kuti nzvimbo dzakaita sezvakaitika sezvi zviri kuitika munzvimbo zviwanike zvichichengetedzwa zvichidzivirirwe njizi dzakaita saizvo dzi dzikanyanya kuonekwa dzichiwandira kuvanhukadzi nekuti zvinhu zvakadai zviri kuitwa nevanhurume saka ndizvitipofandiswa sei
Aiwa, amai Sera Stole. Tinokutenda ichaizvo, asi ndachida ngokuvunza imisati maenda zvenyu kuti imi semadzimai munombogara pasi here muchikurukura zvamuri kusangana nazvo, uye zvekuti mungabatsirikana sei panyaya idzodzi dzekumbunyikidzwa
kukodzera.
Nare dzavo PJ dzinenge dzaita zvisiri izvo.
Yeah.
I think that we have lost our caller there, but PJ, I had a caller, Sarah Sitole, calling us all the way from Mutare. She's saying that some of the issues that they've seen in her town is that there's been a high incidence of women getting murdered, actually. We'll say allegedly because I haven't proven it, but she's saying the women get murdered after they are raped. So she's saying she's calling on the police to please come in and, you know, look at the situation, because she says there are reports that have been coming out in the Manika Post and other media within Mutare.
Yes. What is we alege umlaleli wethu lo kade esecingweni esemtare yenaki ukhuluma ngodaba lokuthi akusiko kuhlukunyezwa kuphela osokusenzakala ikakhulu esigabeni sakhe sona lesesemanikaland edolobheni emtare kanye lasemaphandleni ukuthi abesifazane bayabanjwa bayadlwengulwa bathi sebedlwenguliwe babe sebebulawa ngoba lo omadlwengula uyabe ngafuna ukuthi owesifazane lo angaye emapoliseni akhombele ngomuntu ukuthi ngulo ongidlwengulileyo. Enxenye khona lapho ngumuntu omdlwengulileyo, enxenye umuntu amaziyo ahlala esigabeni lapho ahlala khona. Kodwa ke wathi ngibuyele kuNkosazana Nyaratso Mashaya Mombe. Siyakwamukela kuhlelo lwethu. Yeah. Hey. Kunjani kona ngapha?
Kunjani? Ai siyatotoba thina sikhona nje.
Yeah. Uyawuzwa umkhankaso lo osuqalisele ngapha ngase Hollywood owe #MeToo campaign lapho abesifazana abaningi bekhuluma ngezehlakalo okwabehlelayo. Lapho besemsebenzini, lapho bezihambela kumbe besemaphathini lapho ababe bekhona. Yikho ke lapha enkundleni yokuzilibazisa eFacebook siboneke abeseZimbabwe labo bephuma bephumela egcekeni bekhuluma ukuthi labo sebeke bahlangana lalolu dubu. Libona ke ulubona njani njengoba usebenza labesi lamantombazana?
Sithi ngibona ngani umuntu ongumama wonke lapho emhlabeni. Ngani umuntu ongumama wonke lapho emhlabeni?
Yeah.
Laye wake wahlangana lakho. Angithi ma i campaign le iMeToo lami ngabhala. Baningi ababhalayo lapho eZimbabwe. Besithi lami kwangenziwa
ukwenzakala yini. Yeah.
Besithi ukuthi omama bayaharaswa emgwaqweni, behamba ezindlini, yonke indawo omama bayaharaswa. Angithi so manje sisebenza la mankazana labo siyabe sibathengisela ukuthi lingavumeli abantu belithibe kangaka. Likumele lizimelele lodwa, kumele liripote ama-cases angikhona. Kumele ungavumi ukuthi umuntu ngenye uyakwazi ukuyenza i-first time, angithi awukwanisi uku-avoid. Ungavumeli i-second time ngoba kumele uhambe uye-ripote. Silalela umama lo owemthare okhuluma ukuthi abantu barethwa bebulawa. Kubuhlungu gaya, kubuhlungu. Lami ngiyamjuzisa ukuthi indaba amapholisa ehlukene ukusivikela thina omama asiqakathekanga yini lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe ma emapholisa lama-social labo fani kani befuna ukuthi zenzekele izinto, ukuthi izinto ziyenzakale lapha emhlabeni, lapha eZimbabwe bayaziyenza. Anti siyabona lapha eHarare kwakungcolile. Kwakudecida one day ukuthi sifuna ukuthi iHarare kumbeni iBulawayo ibe
ihlanzekile.
So kuyafana labo kubomama masebedecide ukuthi omama sebeqhakathekile, omama impilo zabo sifuna ukuzivikela, bazakwenza. So sicela lathi ukuthi thina omama lamankazana impilo zethu ziqhakathekile, singabantu sicela ukuthi lisivikele. Amapolisa ayenza umsebenzi wabo. Ayeke ukuthi ma omama beziripota izindaba ze-domestic violence besitshela ukuthi i-domestic hambani lelungisa, siyalungisani. Ma umuntu esebethiwe then echayiwe, sechayiwe kumele umthetho usebenze. So sicela ukuthi mama kube yibo aba leader yangithi siyakungafika lapha kuma emapolisen report domestic violence kungenyuzwa ukuhlangana nokupolisa la oshaya umfazi uza kuthini uyakutshela ukuthi hambanilele ngithi angithi so izindaba zangikhona zinenge kakhulu akumanga kuhle.
Yeah, kumele siqalise umkhankaso wokuthi women's lives matter. Hashtag women's lives matter.
I think lapha kumele lathi siqalise sesi one night sokuqalisa. Women's lives matter, and I think it's important. Njonga sesihamba kubo 16 days of activism. Ngiyayithanda leyo hashtag. I
think
sure. Women's lives matter.
Women's lives matter.
I think it's important that we yes.
Aiwa icho kwa dicho tukunzwa hapo mato uya ne hashtag yakanaka chaizvo yekuti yo women's lives matter nekuti chokwa di madzimai dzimwe dzenguva atikwanisi kunyatsotaura zvinenge zviri kuitika nekuti mumabasa munowanikwa muchiitika zvakawanda umu asi iwe nyaradzo uri mudzimai uya akatangawo uye zvepari zvino uri kutowanikwa iwe uchifambisa esangano rako rega unoita sei kuti vanhu paunoenda uko uchinosanganawo nevarume vanenge vari kuma big jobs waya unozvibata sei
maze ndoda kuti ndichitanga ipapa ndimbotaura kuti inini semudzimai ari kushandawo imomo nditaurire kuti vanhu vezimbabwe domestic violence haina kuti uri leader domestic violence haina kuti uri chii domestic violence inouya kumunhu wese kune iwe mazve uri powered wakadini wakadini chandadzidza nedomestic violence kana kuti nevhiolence zvayo munhu anongokurova kana kuti anongokuharasa usina kukoka ndizvo haukwanisi kuzvibvitira asi chakakosha ndechekuti kujikaitika first time unoripoti so that munhu iyeye azvidze kurodze futi ndokuti tiregedze violence asi tichizvitarisa kwatinoshanda ndikuona kunge nyaya yevhiolence zvayo sende muzimbabwe kana kuti nyaya dzemadzimai zvinhu zviri kutambirika munharaunda medu zvinhu zviri kuita kuti nyaya yevanasikana unotonyatsoona kuti makampani akawanda akuzvikoshesa even makampani akazvimirira kana kuti vatinoti maprofit making aya vakuzvionawo kuti zvakakosha kuti tidini tishande nemadzimai saka zvinhu zviri kugamuchirika zvekuti tikaenda kumakambani titi tibatsireiwo tisapoteiwo tinoona kunge zviri kuitira senge isusu last week takaita programu neveeconet wireless toda kuti toda kuti vana vedu tibatishande nevasikana vadzidzewo zvakawanda nemaopportunities ariko anoenderera life yavo mberi ndichirangarira kuti last week yacho takabva tataura futi nedomestic takabva taura neviolence iri kusanganikwa nevasikana ipopo pamhepo kana kuti patingati paindaneti saka zvinhu zvetinoona kuti zviri kutambirika asi chinokosha ndechekuti munyika medu zvananyimbotaura nemberele zvezvo kuti pave netinoti political will ngazvikoteswe nyaya dzemadzimai ngadzikangove nyaya dzinongotaurwa kana tasangana taita political correctness ngationei vanhu vachitoenda mutiti vachinogadzirisa nyaya dzemadzimai amai vaya vataura kwamutare vachiti vanhu vakadzi vari kurepwa vachifa ari kupi mapurisa ari kupi masoja takaona musi unoyo vanhu vakatandaniswa masiti vachichenesa harare yatinzende zvichena seiko madzimai nevasikana upenyu hwavo husina kukosha sei tichingozotaurwa isusu pavanhu vachida kungofila good upenyu hwemadzimai ngahukoshe munyika medu munomu.
Aiwa imbobatai makadaro tine mumwe muteereri wedu westudio 7 regai tiende kwavari. Hallo.
Hallo, makadii henyu?
Tiri wadi, makadii?
Hai, ndiripo zvapi.
Ehe, tipewo mafungiro enyu
about issue yemadzimai.
Ehe.
I understand very much. I'm very sorry. I know kuti ndichawana criticism yakawanda, but wrong way of view yangu. That's how I view the issue. Ndinonzwisisa stereke ndam 100% against violence against women. But I think our women are just getting too much. Why am I saying so? Ndiri kutaro because ndofunga muna amai vamatanga kutaura navo vanga vachiti vane maprograms avanoita vachidzidzisa vana vasikana about their rights.
Varipo ipapa.
Yeah, it reminds me of what happened, I think, 2 or 3 weeks ago. Pamakaita show yenyu. I think the International Day of the Girl Child. I think she was a 14-year-old girl. Akafo na opa studio like makataura na ye mushi mbunza kuti what's the challenges in your life. I explain na ye chinomunesa in life is kuti iya akabva kuchikoro, her brother anenge akagara, and he is meant to do the house calls and stuff, and she was complaining about that. Okay, no problem. Saka uri kureva here kuti when you grow up iwewe, you are going to become a mother. So zvakureva kuti when you become a mother, still you're gonna complain to your husband kuti kana nguva dzeusiku dzakwana, your husband must be doing the same job sezvauri kuita. That girl akandi irritate zvekuti I tried to call but I couldn't get through. Akandi irritate zvekuti what kana vachidzidzisa vana vasikana zvinhu zvakadaro kuti you have to complain kuti itai mabasa akaenzirana nevana vakomana. Kureva kuti mwana yeye muri kumuguma kuti mangwana she will never
batai makadaro batai makadaro mukomali imbobatai makadaro imbobatai makadaro nyaradzo anti uri pa phone ipapa imbopindurawo mukomali tisataenda kune mumwe mutereri wedu akamirira. Hello. Ndifunge kuti nyaradzo achiripo asi mukomali tinokutenda ine maonero enyu regai tiende kune mumwe kola wedu PJ. Titaure nasi Ellen Chada makadi enyu.
Nasina makadiwo.
Aiwa tiri wadi muri kupi sis Ellen?
Ndiri kubaitibrid.
Ehe tipeiwo pfungwa dzenyu nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai muri kuonawo kwakambira sei ikoko kubaitibrid.
Tichitarisa vakubatwa kunoitwa madzimai isekai ndakatarisa munzvimbo isekai ndakatarisa munzvimbo ino yasiri problem tinonyanya kusangana nayo isu madzimai pakukwira dzimotokari pane vanonzi mahwindi vaya vaya vanenge vachikwidza vanhu mota chiti pindai mune iyi pindai mune iyi kana uri mudzimai haukwanisi kuti uvarwise kuti aiwa handikuda kupinda imomo ndoda kupinda anobvotanga kushaudha zvekuti vanokutuka nezvemukati zvimwe zvisingatoiti zvekuti vanotokudza kuti ee kana kumba kunotonga kumba kwenyu hatongi panapa pabasa pedu saka unenge yose mudzimai unongotona uri munhu adzikisirwa zvekuti hauto unotonyara pane vanhu votoshaya kuti zvamboita sei mashura here kana kuti chii saka vanhu vanofanira kuti vatinzwisisewo su semadzimai tinofanira kuti tive nekodzero dzedu tirisekewo patinenge tiri kwete kuita zvinhu zvekuti tinonyadzisirwa just because hatina simba pamusoro pevarume.
Aiwa mataurawo chichemo chenyu semadzimai kuti aiwa mawindi paipe pavo vanenge vachiti kune vanhu kwirai apa vawanikowo vachikuratidzai ruremekedzo. Aiwa tinokutenda isisi Ellen nhasi toda kuti titore vanhu vakati wandei saka tiri kuedza kuti tiifonerewo mamwe madzimai ari kunzvimbo dzakasiyana siyana timbonzwa kwavari maita basi. Okay. PJ, we have the
Nyaradzoka.
Yeah, but let's take the callers more. We'll come back to Nyaradzo. But I was just going to tell you that we heard there from one of our callers. She says she's in Bytebridge. And she was saying the biggest issue that she has as a woman is that when she's trying to get onto the combis to travel and do her business, they are the touts. And they will be saying, you know, pushing left, right, and center. She feels that that's abuse towards women and she would like that to stop. But I understand, like you said, Nyaradzo is back. But unfortunately, I wanted to answer our brother Lee, who was on the program. But we'll come back to that issue a little later on. I don't know if you have somebody with you there or you want to greet your Facebook followers.
I would rather we go back to Nyaradzo because it's still hanging out there. Mr. Lee's question,
yes,
that the women or the girls are becoming too much. Even the little girl that was the 14-year-old girl that we had on the Girl Child Day, International Child Day of the Girl Child, she was saying she's expected to do the same more chores than the boy, the boy child, the male child, and I was really, I chopped him off if I had my powers to keep him off the air, because what he was saying actually was so offensive. But anyway, we'll
but
give
PJ,
you the,
you know what? No, it's a good thing he came out and said that, because now we understand how some men out there are feeling. Mm-hmm. And, how, you know, this is a mirror of, you know, what other people are feeling right now. So I wish Nyaradzo had been there, because I know she would have a perfect response for him. Because Nyaradzo, just going back, maybe you can answer this one. There's a gentleman who called when your line dropped and he was saying he's very upset because because you, as women activists and young girls activists, you're teaching the girls to have too many rights. Now you're not teaching them how to clean, how to wash pots and how to cook. So she says, who then will want to marry these young girls that you are mentoring?
You're not grooming them.
If you can answer that one.
I was outraged by him. I was here. I heard him and I said, wow. First of all, girls are not girls, are not being trained to be mothers. Because I remember he then said at the end, oh, we're going to marry them. Mm. At the end of the, these girls are not for being mothers. Because mm-hmm. that girl, I didn't listen, but from listening from him articulating what that girl said, the girl said, when I come back from school, my brother is seated and he's resting and he's reading. Mm-hmm. And she's busy cleaning and doing all these things and being a mother. So is he saying that women should be relegated to be mothers from the day of death? Is that what he's trying to say? Our girls should...
Oh, we've lost Nyarazo again. But we have a caller, Juliet Tsongora. Hello, Juliet. We're going to try and call you again, Juliet. I know I spoke to her earlier on, and she really wanted to be. She was excited to be on this program. Mm-hmm. So we'd like to hear from her, like what's her view on what's going on, especially you know regarding women's rights. But it's very interesting that Mukoma Lee came on because, like what Nyari said, it's very important to involve the men. Mm-hmm. So we have to re-educate our sons. You know, to know the value of them learning what the girls are doing. Because there's nothing wrong with my son knowing how to cook, how to wash clothes, and how to do all the household chores.
Yes.
And then, in fact, he will make a better husband. Because he's going to treat his woman with respect. Because
with respect,
he knows how to do this stuff.
That's what I do. That's what I do with my children. I've got two girls and two boys.
Mm-hmm.
Whatever the girls do, the boys also must do.
So that's what we are looking at here today. But going back to the issue of...
What in Genise, Omunye Umlaleli, Lai Otena Nanana, Ofunu Kuluma Uti, Gwenzagala, and Iga Kuluma Newsroom, we in Tateli Zindabayin, Umushuinezo, as Lalili I Utabolandelai.
Ushuinezo, Kwabes Fazan. Emsebenzini ikakhulu intatheli izindaba kuvamile kakhulu njalo kuyinto ekhathazayo emsebenzini wethu ngoba sithola ukuthi abantwana abaningi abasemakolishini la kuma university ubazibona bengasafisi ukuthi basebenze ema newsroom ngendaba yokuthi khona bayahlukumezwa njalo bayabesizwa abanye abasebenza khona ngale behlale bekhuluma ngokuhlukunyezwa. Ukuhlukumezwa lokhu kuvame ukuba yikuhlukumezwa ngabantu besilisa becela emacansini bekhuluma into ezingalunganga mayelana ngemizimba yabo bebakhangelela phansi. So yinto engani iyakhathaza kakhulu emanewsroom esifisa ukuthi khona ngabe into le iyalungisiswa ukuze sibone lathi kusiba lokulinganiswa kwamathuba emsebenzini ukuthi abantu besilisa labantu besifazane betholakale besebenza ukufananayo kungela ocindezelweyo kungela okhangelelwe phansi kungela ozanikwa umsebenzi ophezulu ngoba yena usesuke wathandana labaphathi bomsebenzi kumbe wayenza okunye okungaqondanga okungahambelani lomsebenzi wakhe. Into engayenziwa ukuthi kuhlukumeza lokhu kungabi khona, mina ngibona ngani kumele kube lemfundiso eqinileyo isukela lapho esifundiswa khona umsebenzi wethu lo kuma colleges la kuma universities ukuthi kumele vele abantu besifazane abangama journalists kumbe abayizintatheli izindaba babe lesibindi esokutshela obhosi babo kumbe abantu abasebenza laba bangamadoda ukuthi le into asiyifuni babe ngabantu abazimelayo babe ngabantu abasebenzayo kulokulinganiswa kwamathuba kungela abanqindizela abanye.
There Mava was a female journalist. She works for the Chronicle. Her name is, I think, if I'm not mistaken, Pamela Shumba. She was saying it happens a lot. Mm-hmm. Especially in the newsrooms, whereby even students in the tertiary colleges, you have to the professors are actually asking favors from female students. Even in the newsroom, in order for you to get a position or to get all the perks and benefits of going even overseas, of getting promotion, you just have to be in the good books with the boss.
Wow. Interesting. We have a caller, Juliet Tsongora. See, Juliet Muripo, Iripa Nare.
Muripo.
Makadiko, South Africa.
I want to go to Makadiko.
Muruku inzwe iri mugango iyi. Muri kuonawo nyaya dzekodzero dzemadzimai dzakamira sei kwamuri ikoko?
Nyaya iyi yandifadza zvikuru nekuti inobata isu madzimai. Isu inini sekugara kwandakaita muno muSouth Africa zvandakanyanya kuongorora sesu madzimai. Ndofunga inoda dzidziso kutanga isu nekuti ndakaona kunge tinopa varume masimba akanyanya kuzvidarika isusu pachedu. Ndisati ndapinda mumudzimba matinoshanda ndobvotarisa tiri kumachechi tinoti kunodiwa kana kuti mutungamiri tinoona mutungamiri wechidzimai ane potential asi isusu madzimai kana kuti tiise mudzimai yeye pachigaro kana pachimwe chinhu tinofila kuti hatikwanise asi pakanzi murume unoona achivhoterwa kana tine madzimai ichevati tinozvidzikisira isusu tega madzimai saka varume navo vanotevera mumashure medu nokuti ndisu takavapa chisimba chakanyanya kudaro ndechechipinda kana kuti inini sisi mavelas ndatora murume wenyu haana kundiudza kuti ndive mudzimai ndisisi mavelas sisi mavelas munowanikwa muchiya muchirova inini muchiprotekta murume wenyu ipapo madzimai tiri kudzikisirana zvakare ndikudzoka zvakare kupoindi yangu yekuti madzimai kodzero dzedu kuti dzipinde kuti tinyatso kusimuka ngatispeake out tega titange isusu kuzvimiririra ndochidzokera zvakare pavakadzi vakaroorwa vari mudzimba ndinoona muno muSouth Africa mune vakadzi vakawanda vanourayiwa kana nemaboyfriends kana nevarume hanzi pekutanga ndichitaura nemumwe munhu wandakanga ndichitaurawo ezvekansela anga achitaurawo nyaya iyi hanzi uno munhu kana boyfriend unonzwa achikutaurira kana ndi murume wako achikutaurira kuti one day ndichakuuraya asi iwewo unoita sweep it under the carpet ungoti vakati vachandiuraya you feel like uri kudiwa nokuti uri kuabhuswa and at the end unozonzwa munhu ye atourayiwa zvechokwadi and hanzi kana vakadzi vanouraya hatitange nokungonzi boyfriend yakuuraya kana ndi murume akuuraya the warning inenge iripo but isisi vakadzi we don't stand up tichitaura kuti no kana kuti this is a no kana kuti zvapera kana kuti you report it kuti zvinge zvapera tikapinda mumabasa mari kuda kutaura inini ndinoshanda mumba unoona ndakashanda several times muno muSouth Africa unoona munhu wechikadzi anopa nzvimbo yakakwirira kune murume pamwe munoshanda nevarume iye mukadziwo anokudzikisira iwewe pamwe munoshanda pamwe ura garden boy wonzi sisi endai munotengera garden boy KFC imi mozvionera mune chingwa kana kuti mune chikafu chakasarawo saka varume havagone kuti paisisi nzvimbo chedu kana isusu vakadzi tichizvidzikisira tega ndofunga ndo strong point yangu yekuti ifuani fight this tikatanga tabatana isusu vakadzi nekuti chinhu chinondirwadza ndechekuti like nemawhatsapp anosetile unoona mwana mudiki achirohwa naamai vane 50 years kuti wakatora murume wangu ko waiwo saamai ukatanga wanzwira tsitsi mwanawo kuti baba vagara rine 50 years rakadanana nemwana ane 20 years hatina here kumirira kodzero dzedu madzimai ipapo ndatenda hangu ndofunga ndisati ndakanganwa pana baba vandanzwa vachitaura vachipopota nenyaya yemajuti yemahouse calls
aiwa mabva mati jikono ndandichakubvunzai kuti munonzwa sei nezvataurwa nababa tipeiwo pfungwa dzenyu sisi Juliet Tsongora
inini pfungwa dzangu ndiri kuona kunge baba ndofunga havasi kunyatsokunzwisisa kuti kana tichiti vana vedu ngavaite zvese inini ndine vana vaviri mukomana nemusikana chinoitwa nemusikana nemukomana anoitawo kana vari muno vangandishanyira mumwe achibika muriwo mumwe achibika sadza mumwe achiwacha mumwe achiaina ndisinga orright ndombomusiya kumwana musikana wavataura kuti ndiyani anozoda kuroora mwana akadaro inini ndakafungawo ndotora mwana wangu mukomana zvino achazova baba vakaita sei yokuti tomboti mudzimai wake arwara ndiye kamwana mukomana anozoti next time kana kumudzimai arwara kana kumudzimai akanya mangwana mangwana anotora majoufriends achiisa mumba naasingokumbira kuti baba vanga vatarisewo kuti nesaidhi remwana mukomana kuti ukasamutsvenawo makozi emumba achavawo baba akaita sei mangwana ndoana baba ai vasingagone kana kuzobvisa bhuti saakanga paanga akagara anenge achingofunga kuti vakadzi ndo vanofanira kuita mudzimai wacho paanobuda kana paanorwara anofanira kuita anofanira kuhaya mumwe ini achaitawo baba achaitawo fyuta yakaita sei mukati moupenyu hwavo.
Aiwa, apo manyatsotsanangura. Tinokutendai chaizvo, mugare makangotsigira chirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa, tinokutsigirai.
Madzvanya here pakanzi shee apo? Dzvanyai pakanzi shee, tione takawanda. Maita basi.
Maita yenyu.
PJ, a very interesting contribution there from Juliet Tsongora in South Africa. She was actually just narrating, and in fact she answered our last caller, Mr. Lee, who called us and was complaining that we are giving too many, or the women's organizations, rights organizations, are giving too many, rights to the young girls.
Women. Yeah.
So she was explaining that for her, raising children should be equal. Mm-hmm. What you do with the boy, you do with the girl. What you do with the girl, you do with the boy for future. So that's what she was just sharing right there. Over to you, PJ.
Yeah. Kuphumeke imiqondo emithathu engiyizwileyo lapha ngabalaleli bethu, ngaba ngumlaleli nalowo kumbe owaqala. Owaqala ukhulume ngabowindi ethi yena nabayahlukumeza abesifazane. Usakhumbula amavelasi ukuthi kwake kwaba le demonstration yama-mini dress. So kuye kwahlukunyezwa owesifazana kumbe untombazana owayegqoke i-mini dress yakhe. Khonakhona yikuhlukunyezwa owindi akabaphathi kuhle ikakhulu abesifazane. Kwazokhulunywa njalo ngokulwa kwabomama thina ngokwethu. Nxa kuyukuthi uyabe usuthathelwe ijaha lakho kumbe indoda umkakho.
Yeah, she gave a perfect example.
Why usiyalwisana nalo lo munyo wesifazane ungayilwisana lendoda yakho ngoba yena nguye umkakho ole 50 years ole 65 years nxa eza kuya data umntana onga ole 20 years onga ngumntana wakho. I saw abuse yini yona le wena ususiyamchaya futhi umntwana yenalo kulokuthi uyelwisana lo wakho umkakho.
Yeah, very interesting contribution there, PJ.
Kuzoba lomlalelo wesilisa othena nana amantombazana liyabahlomisa ngendlela engayisiyo nxa lizakhuluma ngamalungelo abo kokuphela. Khona ukuyana akubakhi ngoba kulomunye untombazana owabuya lapha ole eminyaka elishumi lane owabuye ekhuluma esithena na izinto ziyangandela nxa lapho ngisiye esikolo ngifika ngekhaya kuyamele ngipheke ngithanyele endlini ngigese imgano kodwa ke umna wami kumbe umne wethu uyabe hlezi laphana kuthiwa akenzi lutho. Yena ke lubaba uthi yena na umkazana nalo limhlomisane nxa lengafuna ukuthi afundiswe izinto zokwenza ngekhaya. Unkosikazi Julius Tsongora wamphendula wathi wena ke umntanakho ongumfana umfundisani ukuthi kuyela kusasa abe ngubaba olungileyo.
Yeah, very good there, PJ. Yeah, wanyatsotsanangura chaizvo zvataurwa ipo pano. Asi ndiri kunzwa kuti nyaradzo mashaya mombe vadzoka. Nyaradzo, nhare dzako nhasi dziri kumboenda dzichidonha, muripo here panhare apa?
Ndine urombo, kana ndine urombo Zimbabwe, nyaya dzechidzisa idzi. Zvangu kuri kunaya kuZimbabwe kwaHarare kuno kusaka pamwe ndizvozvo kuti
aiwa tinongofara kuti uripo iye zvinezvi. Saka zvii zvimwe zvamuri kurongawo munyaya idzodzi dzekudzidzisa madzimai nevanasikana vechidiki kuti vakwanise inge kunge vachitaura pamusoro pezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munguva inotevera iyi?
And pane 16 days of activism yakuda kutouya obviously mune zvirongwa.
So ndani chikangopedza ndichingopa kunonzwira sekutsimira patorwa nemy sister Juliet of South Africa achiansa Lee uyu kuti varume vakaita saLee vari kobhati vari kuita vachipera vashoma kungomuzivisa kuti Lee vakadzi nevarume mazuva ano vanotobatsirana. Haisi duty yemukadzi yekuti ndiye anobika, ndiye anosuka, ndiye anoita sei. Ari kuitwa maduties nemashifts anenge atoripo pambandiye ari kubika. Saka vanakomana vanga vatodzidza vaite mabetter husbands, because vanoita kushusha ivavava. Ndosaka tine mahigh marriage, tine mahigh divorces, nenyaya yekuti vanakomana vari kutadza kuadjusta to the current zvinhu zviri kuitika. Zvekunzi hanzi mabasa emadzimai kubika nekusuka nekudidi ndezvakudhara, madzimai asati akuenda kubasa nini. Ezvezvo vanhu vari kubatsirana. And it's not only about kuti mukadzi akarwara, zvokuti tirimomba imomo ngatibatsiranei, nekuti tirikubatsirana ibvi pakuunza mari yachoni. Ndokunhu zvinoita. Ende zvakangurwa zvikonoti rudo runofaya, murume nemukadzi kwanenge vachibatsirana vachinzwirana. Saka vanakomana vanasikana ngavapiwe mukana wekudzidza nekuzorora, nekuti vazoenda kuchikoro, nekuti zvandanimbotaura zvese, havanyore maegzemu ekuti wakaita basa vakumba, vanonyorwa egzemu yekuti wakaverenga here. Then kuendera tichienda panyaya yesixty days of activism, tikuramba tingokusha basa, but takangoisa tiroyo, takaona mahashtags atobuda emazim women's lives matter. I think it's atopusha iwayaya, nekuti mazuva anokaya social media ndandakataka zvangu pachivhitivhiti chenyu padandambosara apa ndichigara paFacebook penyu paVoice of America, tichitoona kuti social media iri kupisa. Ndozvimwe zvo tichange tichiitawo makampeni ana social media sezo Facebook, tichidzidzisana nevanhu tinga kuti tichitawo maevents anoraisa iyoyo awareness. Tichingoda kukurudzira kuti tikushandawo nevarume, pane varume vari kuzvidzidzisa, pana nababa vanotomirira vanasikana vavo nemadzimai vachiti aiwa kangatibatsiranei zvinhu zvedu zviendeke, rudo rwukupise mudzimba mochienda zvakadaro. Saka tichingobatana takawanda tichienda takadaro.
Siye ngale ngasesindebeleni kulobo kuliliqoqa kumbe lihlela inhlelo ezithile njengoba sesifike kunyanga kaLwezi lapho okwenziwa khona i 16 days of activism against gender based violence, eliqoqeni njalo uphendule lo mbuzo lo obuzwe ngubaba lwana othi yena ye liyabahlomisa kakhulu, liyabanika ama women's rights kakhulu.
Ngiyabonga sithi hayi bengisithi kubhuti low li bengisithi okokuqala ngiyabonga ukuthi bakhona obhuti obaba ama-husbands abakuthole ukuthi hayi kuqakathekile ukuthi omama bencedise. Nxa sikhangele umntwana ongunkazana sisho thina ukuthi akula ngakho ama-exams azo-examine umntwana oyinkazana ukuthi usukwazi ukupheka, usukwazi ukwenza okwendlini. Sitho ukuthi ma abafana labankazana bencedisana, amankazana lawo athole isikhathi sokuthi ephumule labo bebale amabhuku abo. Njalo masisithi abantu bayenzima, akutho ukuthi umama nguye yedwa kumele enze umsebenzi yenzini. Izinto sezitshintshi, labantu bayasebenza bahamba kuma-shift angithi. So ma umunye wakho sehambe ku-shift, ma unguwe okhona kudini uza kwenzani? Njengoba usisi uJulete buzile ukuthi umfazi wakho engahamba uzoba lokho, hhayi abantu noma ekhona. So kumele bencedisa nomama labo baba lapho ilove isithando izaphisa khonapho. So sithi omama labo baba kumele bencedisane, izinto sezizatshintsha kudala. Yiko abantu sokunama-deposit amaningi, abantu abangafuni ukutshintsha, laba abacabanga ukuthi omama yibo kuphela kumele benze konke endlini, ebuye le mali ekufekele wena uhlezi. Hhayi, izinto sezatshintsha baba, sicela ukuthi sihambe lesikhathi. And ma sikhangele i-16 days of activism sitsho ukuthi silabo obaba esisebenza nabo labo abasapota omama abasapota izinto lezi sizabe sikhuluma lapha kubo-Facebook. Kade ngikhangele i-Facebook yenu, i-Facebook page yenu hhayi kuyatshisa lapho, abantu bayasheya, abantu bayaxoxa. So yizo zozo some of the things sizabe sizenza lapho. Sizabe senza ama-eventi sibone ukuthi siyenze ama-hashtags lawana sikwami okhulumelayo o-women's lives matter la sizabe sigijima lawo. But sizame ukuthi umuntu wonke ethole ukuthi hhayi indaba zabomama namankazana zikakathekile njalo uma sikhuluma izinto lezo
asenza kubamba umlomo khona lapho isikhathi sethu asavumi nyaratsi siyabonga kakhulu
siyabonga sibaba
yeah.
I heard there from Nyaradzo Mashaya Mombe of Tali. She was just wrapping up what we've been discussing today. For those that were on the program, we were talking about women's rights, especially the campaign that's currently going on, the hashtag MeToo campaign. So thank you all those that called in and for those that weighed in the program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington.
Ngithande ukuthatha leli thuba lokubonga uNomphumelelo Moyo la besifazana akhulume labo sesibekeke ithuba elifanayo ngevikelisayo ngasikhathi sinye. Molo, Christ is Jeremiah, Oliver Lelisayo.